Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 29/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongo panyaya yava Job Scholar nava Godfrey Stole pamhosva yavakabatwa nayo yekupesvedzera mhirizhonga wotarisirwa kuturwa mangwana. Nyaya yekurwira utungamiri mubato rinopikisa Resistance Coalition for Change inonzi yatanga zvichikonzera zinyekenyeke mubato iri. Zimbabwe yaparura chirongwa chekupa vanhu nhomba yekolera. Tichakupai zviri kubuda kumitambo yeAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta arikumirira vaimbova miriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scholar navaGodfrey Stole vanomirira Chitungwiza North mudare reparamende avakabatwa nemhosva yekupesvedzera mhirizhonga vaisa chikumbiro kudare kuti vaviri ava vapiwe mutongo usingavadzosere kujeri. Asi vachuchisi varikupikisa vachiti vanofanira kukandwa mujeri. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mushure mekunzwa zvichemo zvabva kumagweta vaviri ava pamwe nezvataurwa nemuchuchusi, mutongi wedarama itafadzwa miti vati vachapa mutongo wavo mangwana masikati. VaJeremiah Bhamu mumwe wemagweta ava vabvuma kuti dare rati richapa mutongo mangwana.
Dare parapedza kunzwa zvatanga tichitura pamberi paro rati richazopa mutongo mangwana masikati nenguva dzakota past 2.
Muchuchusi vaEfrem Zinyandu na asi varovedzera kudare kuti vaSkala navaStole vapiwe mutongo wokugara mujere kwemakore matatu vachiti mhosva yekupesvedzera mhirizhonga yavakabatwa nayo ihuru uye yakakonzerawo kuti vamwe vanhu varasikirwe nemidziyo yavo apo pakazoita mhirizhonga kuchitungwiza. Vabhamu vati pamutema vakwanisi kutaura nevatori venhau zvichemo zvavaisa kudare. Asi gweta uye vari mutauriri wemhuri yavaSkala vaFred Masarirevhu vabvuma kuti magweta evaviri avakumbira kuti dare rivasunungure mujere vachinziwo vakagara kwenguva yakareba vakavharirwa.
Magweta edu chaanga achikurudzira kuti papuwe mutongo unosuspendwa kana kutoiswa parutivi vaSkala vobuda nekuti nguva yavo yavagara mukati yakawanda. Chokupedze sera magweta edu vakurudzira dare kuti risatore umboye weuchapupu wanana muchuchisi rokuti pane zvinhu zviripo zvakaparadzwa nekuti hapana umboo wakaiswa pamberi pedare rekuti pane zvinhu zvakaparara mushure mekunge mhosva yapara.
Vachitaura kudare nhasi rimwe gweta ravaSkala vaHarrison Ngomo vati vaSkala vagara mujeri kwenguva inosvika makore maviri nechidimbu nekudaro zvakafanana nekuti vakatopika. Vangomuvaudzawo dare kuti hapana uchapupu hwakaunzwa kudare kuti pane vanhu vakarasikirwa nemudziyo sezvataurwa navachuchusi. Dare ranzwawo kuti vaSkala navaStole vanhu vane mhuri uye pamusoro pevana vavo vanochengetawo vana vanoshaya nekuvabhadharira mari dzechikoro zvekuti vakaramba vari mujeri upenyu hwevana ava hunokanganisika. Vachitsigirawo zvichemo zvikomo zvaiswa kudare vaOliver Marwa vange vakamirira vasitole vati vanonamatira kuti dare ringopa yambiro kwete kuvakanda mujeri. Amai Precious Dina vataura vakamirira shamwari dzavasikala vatiwo vari kutarisira mutongo wakareruka.
Saka tinotarisira kuti mangwana vacharerusawo mutongo wavo kuna Jobstar sezvo ane nguva yakareba ari muchitorongo.
Gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vati vane chivimbo chekuti mutonga achapa mutongo wakafanira mushure mekunzwa kubva kumuchuchusi pamwe nemagweta evaviri ava.
Basa redu isusu nderekutonga nyika kwete rekutonga vanhu. Iro nderemadzitare. Muchuchusi basa rake nderekuinda akanga atarisa nyaya yacho naono chuchisa achisama mafix kana nyaya cho zvairi nezvane maonero vake kuti maonero angu nyaya iyi inokodzera mutongo wakati. Mutongi wochitarisa zvataurwa nemuchuchisi neuya akachi achireverera musungwa obva apa mutongi wake.
Vasikala navasitole vakabatwa nemhosva yekupesvedzera mhirizhonga svondo rapera, asi magweta vanoti zvisinei nemutongo uchapiwa mangwana vachakwira kudare repamusoro rehigh court vachipikisa mutongo wedare wekuti vane mhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vachuchisi kana kuti National Prosecuting Authority vazivisa nhasi kuti vamira kuchuchisa magweta maviri anorwira kodzero dzevanhu anoti vatapiwa muchine ripi nava Douglas Coltart pamhosva yavaipomerwa yokanganisa mashandiro emapurisa. Vaviri ava vakasungwa muna Gunyana gore rapera vachinzi vainge vachikora chikamu 184 chemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Vanonzi vainge vatadzisa mapurisa kubvunzurudza nekuferefeta kanzura weward 26 muGlenora vaombiraishe Nende navasanele Mukuhlani vainge vapambwa muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori vakazosiya vaitwa kafira mberi kumashonaland west. Asi vachuchisi vanoti havana umbowo wekuroverera vaColtart navamuchine ripi vange vachimirirwa negweta vaAlec Muchadehama vesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata vamuchine ripi tikatanga nekuvabvunza kuti vanzwa sei nezvaturwa nedare.
Tinobva kufara kuti isiwo vachuchisi vatidza kuva vanogaidziwa nemutemo uye maethics ebise magweta ekuti basa redu rinofanira kutungamirirwa nezvinotaurwa nemutemo. Pane nyaya pane nyaya, munhu anofanira kuti atongwe kana awanikwa asina mhosva kuti yorasa nyaya iyoyo. Asiwo pasina nyaya munhu haafaniri kuti amiswe pamberi pematare.
Saka hapana umbo hwakati tsvikiti hwanga hwaunzwa kudare, ndo mamiriro azvakaita.
Panga pasina nyaya yekuti vaikwanisa kuti vapinze kuti vazopuva kuti isitakatyora mutemo. Zvinova zvinoratidza kuti vakaungirana nesu sezvakaitaura kuti pokutotanga chati tatingafanira kunge takambosvina. Taiita basa redu semagweta zvinotenderwa nebumbiro romutemo, zvinotenderwa nelegal practitioners, zvinotenderwazve zvakare nekukoshesiwa nemaconventions akawanda chaizvo maringe nekushanda kunoita magweta pasi rose.
Saka zvainge zvafamba sei apa pakuzonzi mimi manga matadzisa mapurisa kuita basa ravo?
Taizvi tavhiringidza mapurisa avo vaida kuti vavhunzurudze maclients edu. Iwo mapurisa vari kuti vaiferefetawo zvekupambwa uye kushungurudzwa kwainge kwaita maclients edu avo. Zvinova zvimwe chetewo isu zvatanga tapfurwawo basa kuti tidzivirire kodzero dzavo tishande. Kureva kuti isu zvataida kuita zvanga zvichiri kupiringisha zvaida kuitwa nemapurisa. Bati kuti zvataitoita isusu taiita kushanda tichamubatira pamwe chete. Isusu takamira semagweta semaclients vedu ainge apambwa uye kuchingurudzwa. Mapurisawo vachiferefetawo chinangwa chiri chokuti ivo vakapamba nekushungurudza maclients vedu vabatwe vasungwe voendeswa kudare remhosva. Unodarira nyaya iyoyo yekupamba nekuchingurudza.
Mune urongwa ere wekuendesa vakakusunga yava kumatare kuti muripwe.
Pasiri rinoringa kuzvira vana rakazara nevanhu mapofu kuti ukandibaya chorangu ndokubaya. Isusu ndakazvimirira ndinongofara kuti Mwari vakapindira vakaita kuti chiedza nechokwadi chibude pachena. Izvozvo zvakaringana. Ende ndinodavirawo kuti nyangwe chivo vacho vanga vatisunga tichiinda kumberi oro pavachange vachiita basa ravo vanotungamirirwawo nekuti mutemo unokotini.
Gweta vari murwiri wekodzero dzevanhu vatapiwa muchine ripi vachitaura vari parunare muHarare. Mubato rinopikisa Citizens Coalition for Change maita zinyekenyeke sezvo pave nezvikwata zvakawanda zviri kurwira utungamiri webato iri zvichitevera kubuda mubato iri kwakaita vaNelson Chamisa. Kusvika pari zvino muzvare Fadzai Mahere vanomirira Mount Pleasant mudare reparamende ndivo chete vazivisa zviri pamutemo mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda kuti vasiya basa. Asi vamwe vari kusangana mangwana kuti vaone kuti votora gwara ripi vakawanda wavo vachiti havasi kuzobuda mudare reparamende kumakanzuru kana kuti musenate. Vari kuzviti ndiwo munyori mukuru webato iri vasengedzo Shabangu vatodoma vamwe pazvinzvimbo uye vanoti vachadzinga vamwe vasiri kutevera gwara ravari kutora. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaimbova nhengo yebato reMDC uye vakaitawo gurukota muhurumende yemubatanidzwa vari Gweta zvakare Advocate Eric Matinenga.
Ndofunga chakanaka nechekuti vanhu vambokurukura kana vakurukura voona kuti vangaite sei nekuti haingave rimwe vachamisa chete kuti vaite zvakadai zvene vanhu vese voita zvakadai. Zvedangodiwo vanhu vataurirana vaone kuti vanhu vanozvishandisa sei. Asi chikuru chandaicho chadai tina kutaridza ndezvekuti isolate Shabangu. Unomuisolata sei because ingatova kuti put Shabangu between a rock and a hard place. Shabangu ari kuti iye zvinei zvemuparlamendi vaimbori vetriple C vaya vava vanhu vangu. Saka ndaindiri kuti kana vanhu vacho vese vavo vakati isusu Shabangu hatimuzive. Mukuru wedu muparlamendi zvinhuvi wavanochuza iye zvinoreva kuti vese vati kuna Shabangu uri kunyepa your fiction. Saka tinoona kuti Shabangu achaita se achati vanhu vacho vese muparlamendi ndokuita rikol here kana adaro then vova tinoona kuti anga asina nemunhu wese.
Asi hapaiti here dambudziko apo advocate nekuti takangoona zvimwe chete zvichiitwa izvo navamonzora vanhu vakawanda vakabuda vachiti havasi kudiviravo asi ivo havana kuva rikola vakangorikola vashoma vavaida asi vakaramba vachipiwa mari dzese nehurumende dzinopiwa mapato ezvematongerwo enyika kunyange zvava zviri pachena kuti vanhu vacho vari muparamende vanga vati havasi kushanda nawo ende vanga vasingashandiwo nawo.
Zvakati siyanei sekuona kwangu munoti panyaya dzaiitika dzese dzemariko hapana kumboita stage yekuti vanhu vacho vari affected vainyora matsamba vachiita their position vachitwa supported neparty.
Asi vamatinenga vamwe vanoti vachabangu vanotoziva havo kuti havana vanhu saka nekudaro ka nyange vana vakanyora tsamba nyange vakangonyarara vanenge vari kutsigirwa nematare ndo maonero evamwari nekudaro vanogona kungonyora vanhava matsamba vachabangu ongonyarara zvavo vorikola kana 102 voenderera hawo mberi nebasa.
Inini ndiriva kuti the folly of Mr. Bangu it's not about what is happening in Zimbabwe. Kana vanyora tsamba dziyai chitongoti hauzotauri every little nuance yaunofanira kuziva ine acho. Saka dzanyorwa dziyai dzidai handi dzinoita mwana Shabangu kana spika na presidentchi. Itsamba dzamunoisa ngatiti as first step kumaambasada ese esouth africa and if you want to be naughty isa tsamba iyoyo kuna chief justice woisa tsamba iyoyo kuna judge president vagari vaziva kuti yes tingatiita decision yakaita sei asi ndomuntu ndiwari kuita vanhu.
Avo vanga vari gweta uye vaimbova gurukota muhurumende yemubatanidzwa Advocate Eric Matinenga vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuRome kuItaly kumusangano weItaly Africa Summit. Musangano uyu uri kupindwa nevatungamiri venyika dzinosvika makumi maviri dzemuAfrica. Vachitaurawo kumusangano uyu vaMnangagwa vati wakakosha zvikuru mukusimudzira kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika. Vachitaurawo pamusangano uyu mutungamiri wehurumende yeItaly amai Giorgia Meloni vati pasi rese haringasiye Africa ichisarira kumashure munyaya dzebudiriro iyo ine zviwanikwa zvakawanda. Vasimbaradzawo kuti yave nguva yekuti nyika yavo nedzemuAfrica dzivandudze ukama hwadzo. Amai Meloni vavimbisawo kudyara mari inosvika mabhiriyoni mashanu nemamiriyoni mazana mashanu kana kuti 5.5 billion euros uye imwe mabhiriyoni matatu kana kuti 3 billion euros kubva kuhomwe yezvemamiriro ekunze yavakaumba mugore ra2021. Mugozeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Edi Mahembe.
Haisiyo yokutanga panyaya yemisangano iripo pakati peAfrica nedzimwe nyika huru. Tikazvitarisa tinoona kuti pane inonzi Forum on China Africa Cooperation yakatotanga gore ra 2000. Ine tinyaya kutwa kuChina asi nogona kusvika kuJohannesburg nemamwe maguta. Kunezve yetinoti United States Africa Leaders Summit yakatangwa navaObama mugore ra 2014. Tinezve tinoti UK Africa Investment Summit yakatotanga mugore ra 2020. Saka masummits akati wandei asi kachitarisa tinoona kuti pane nyika huru dzinenge dzida kuita relations neAfrica as a continent.
Dzinokokwa sei nyika kumaungano akadai?
Kana ndichitarisa misangano iyoyi yokuti nyika huru dzinokoka nyika dzine dzemuAfrica, ndinoona sekuti dzimwe nguva pane vamwe vanokokwa kune nedzimwe nyika, like kuti America inokokawo vainoda, China inokokawo vavanowirirana navo, UK inokokawo vavanowirirana navo. Saka ndiri kuona kuti zvanhasi izvo nyika yedu yeZimbabwe yakakokwa vamunangagwa vakamirira Zimbabwe.
Ngatichidzoka ipa Zimbabwe senyika, ukama hwayo neItaly wakamira sei?
Tinoona kuti ukama huripo zveshuwa asi hauna nyaya kusimba semasimbiro akaita ukama hweZimbabwe neChina, wakaita Zimbabwe neUK neZimbabwe even neUnited States. Asi ukama huripo tinohuona pakunyaya yakutengeserana, nokuti ndopane nyaya yaku yetotiwo international trade. Tinoona kuti vanhu vekuItaly vanotora mamineral products edu, vanonyaya kutenga futi mavegetables kubva muZimbabwe, vanotenga futi mastones and glass kubva muZimbabwe. Ukuwo kana Zimbabwe inowanzo kutenga mamachines kubva kuItaly, maplastics nemarabba nemametal products.
Zvivimbiso zvabatwa namai Meloni munoona zvichibatika here kuZimbabwe?
Ini ndinonaso zvakakoshera Zimbabwe pakuti tine dambudziko remagetsi, tine dambudziko reinfrastructure yaurawa, tine dambudziko rehealth isingachabatsiri vanhu kuti vanoenda kuzvipatara vachidzoka vasina kurapwa, tine dambudziko futi needucation. Saka zvinenge zviri kukara zvikapanisika kuti sezvo vamunanga huvariko vakavavo vane zvavanouya vakabata, zvinonzi kuenergy chii chavauya vakabata, kuinfrastructure chii chavauya vakabata, kuhealth chii chavauya vakabata.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Edi Mahembe vachitaura vari parunare kuCape Town naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mashanu vanonzi vaurayiwa pamuganhu weSouth Sudan neSudan. Izvi zvinonzi zvaitwa nevanhu vabva mudunhu reWarab vachirwisa vari mudunhu reAbyei. Vanhu vari matunhu ava vagara vaine makore vachirwisana. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vachatora matanho akaomarara kune chikwata chinotsigirwa neIran chinonzi chakauraya mauto eAmerica matatu nendege yemhando yedrone muJordan nemusi wemugovera. Mutauriri mubasi rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaJohn Kirby vati America haisi kuda kuita hondo neIran asi haisi kuzomira kutora matanho. Vebato remaRepublicans mudare reCongress muAmerica vari kukurudzira vaBiden kuti vabhombe Iran. Munyaya dzezveutano, hurumende yaparura kukuwadzana muHarare nhasi chirongwa chekupa vanhu nhomba yekorera. Korera yave kusvitsa gore ichipararira zvakanyanya matunhu ose enyika. Urongwa hwekupa vanhu nhomba huri kutanga muHarare munzvimbo dzinoti Kuwadzana, Glenview uye Chiredzi kumasvingo uyewo kuBuhera Manicaland. Mutoriri wenhau Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Chirongwa chekutanga kudonhedzera vanhu nhomba yekorera chaparurwa zviri pamutemo nhasi kukuwadzana negurukota rinomirira dunhu reHarare vachausta wengwa vakamirira gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora. Vataengwa vati zvakakosha kuti paitwe mishandira pamwe pakati pehurumende nemasangano akazvimirira kudzivirira chirwere ichi vachitiwo vanhu havafanirwe kutya.
Vari kutaura pano kuti vaccine yakatomboshandiswa munomunyika kune nzvimbo dzakasiyana-siyana. Chimanimani, Chipinge, Chegutu, nemuno muHarare, vatakamboita korera muna 2018 nemuna 2020. Ikashanda zvikuru, hapana akarwara nayo, hapana nechi, zvinhu zvakatomboshandiswa, musazeze, hapana chekutya bakwete.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vati zvinhu zviri kuita hazvo zvichiita nani. Sangano WHO International Coordinating Group on Vaccine Provision rakavimbisa kupa Zimbabwe nhomba dzekorera dzinosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Asi kusvika pari zvino nyika yawana nhomba dzinopfuura zviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nembiri kana kuti 892,286. Mukuru werimwe sangano rinoshanda nevagari vekumasvingo reCommunity Tolerance, Reconciliation and Development Trust vazivana nemuzorodzi waudza Studio 7 kuti hurumende yaparura chirongwa chakanaka kunyange hazvo achiti hachina kushambadzwa zvakakwana.
Hapana vatamboona vachiita madoor-to-door awareness campaigns kumaaffected areas akafanana naChiredzi kunana mukwasini uku. Tanga tiriko paweekend pano asi tikuona kuti vanhu vanongozinzwa namakuhwa, vanhu vanongozinzwa nepamawhatsapp.
Mumwe mugari wemubulawayo vamashau muzamindo vatiwo pachiri kuda ruzivo rwakakwana nezvekupararira kwechirwere ichi nekurapiwa kwachingaitwe.
Masolutions atinoona selong term iye zvinogwaisha ngani inokutaurwa nezvayo kana kuri kunzi tapinda kumaelections the next 4 years inenge yakanyararwa yozobuda zvetemu yemaelections.
Dr. Simbi Soranga vanoechizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo nhomba yekorera ichibatsira pakurwisa chirwere ichi zvakakosha kuti hurumende itore matanho ekuti veruzhinji vawane mvura yakachena.
Izvi zvinoda kuti paite yatinoti infrastructure development kana kuvakwa kwemafacilities ekuti vanhu vave nemvura yakachena kana ari madhamu kwoita zvemapipe aya ekuti vanhu vawane tapped water yakachena yakatreatwa kumadhorobha nekumaruwa. Izvi zvichazobatsira kuti for the long term cholera chisava chirwere chatinoramba tichisangana nacho muZimbabwe. Kune dzimwe nyika havatombozive kuti cholera chini nokuti haiko. This is a very basic thing.
Vakambo vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vatiwo zvakakosha kuti hurumende itore matanho ekuwanisa vanhu mvura.
Nyaya yekuti mapolitician anongosetla vanhu pavanongoda pese pese, again ndo imwe iri kuita fuel chirwere checholera ichi. This politically motivated resettlement yakashata. Ndo vanhu vaya vanozoenda kuchipoingwa dzimba futi voita homeless. Masettlements acho haana water ne sanitation yakakwana. Vanhu vanongonzi chigara apa mugotovhotera, hazvina kururama. And finally, ma local authorities ari kutadza kuprovide ma services because akadzvinyiwa pahuro nehurumende, haasi kupiwa zvikwanisiro.
Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro vanhu makumi manomwe nemumwe vainge vafa nekorera, asi pane vamwe mazana mana nevashanu vachiri kuvhenekwa vari kufungidzirwa kuti vakafa nechirwere ichi. Vanhu vanodarika zviuru zviviri kana kuti 2368 vakabatwa nechirwere ichi. Zano reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF rinoti riri kushushikana nekuti pavanhu vatanhatu vari kubatwa nechirwere ichi, mumwe chete mwana ari pasi pemakore mashanu. Kupararira zvakanyanya kwechirwere ichi kunyika dzakaita seZimbabwe, Malawi neZambia kuri kupa kuti nhomba ishomekewo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Nao zemitambo makwikwi eAfrica Cup of Nations ari kuenderera mberi kuIvory Coast. Pari zvino pane mutambo uri kutambwa pakati peCape Verde neMauritania. Kwapera maminutes makumi maviri nemanomwe zvikwata izvi zvichichiri zvakaita mangange 0-0. Chikwata cheIvory Coast icho chiri kutamba chiri pamusha chichakweshana neSenegal mutambo wakamirirwa nevatsigiri venhabvu vakawanda nenguva dza10 manheru ano. Mangwana nenguva dza7 Mali ichatamba neBurkina Faso, kuchitiwo nenguva dza10 manheru Morocco ichatamba neSouth Africa. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMarvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7 nemuongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa.
Mumitambo yanhasi chikwata chafadza vakawanda gore rino kumakwikwi cheCape Verde chinosangana neMauritania icho chinewe mukwa zvikuru pamusana pemutambi wavo anovabatira mugedhi pabakani yese, iye anova ndiye akareba kukunda vatambi vese vari kumakwikwi. Zvisinei hazvo, kunyange akareba sei, chikamu chekutanga chemitambo akagoheswa kana neAngola neBurkina Faso, uye kana Cape Verde ikauya yakarodza kumberi sematambiro avakaita muchikamu chemitambo yekutanga, tarisiro yekuti ndiyo ichakunda mumutambo wavo neMauritania.
Munoona mutambo wechikwata cheIvory Coast icho chiri kutamba chiri pamba chichitamba neSenegal uchizofamba sei muzuva ranhasi?
Senegal inova ndiyo yoga yakakunda mumitambo yese yavatamba mumakwikwi egore rino, iri kusangana nevaridzi vemusha Ivory Coast, iyo yakamuka kumakuva vakawanda vave kufungidzira kuti yabuda mumakwikwi. Ivory Coast yakapona shure mekukundwa kwakaitwa Zambia nechikwata cheMorocco, uye pamitambo yavo mitatu yechikamu chekutanga yakakunda kamwe ikazoumburudzwa kaviri nechikwata cheEquatorial Guinea neNigeria. Asi ndiani aizviziva kuti vana Mauritania vangangokunda vana Algeria, kuti vana Cape Verde vangakunda vana Ghana? Seizvozvo Ivory Coast inogonawo kushamisa vakawanda ikatokunda varidzi vomukombe Senegal ikadzokera kumusha.
Tombotarisa mitambo yakatambwa nezuro, ndeipi mitambo yamungati imi yakafadza vazhinji?
Nesvondo, chimwe chezvikwata zvanga zvichifungidzirwa kuti zvichaenderera mberi mumakwikwi Equatorial Guinea chakazosvika kwamvura yacheka makumbo shure mekukundwa 1-0 nevavakidzani Guinea. Chibodzwa chakapedza mutambo chichimwiswa nechikomana Mohamed Bayo neminiti rekugumisira romutambo. Zvakarwadzwa zvikuru kuti chikwata cheEquatorial Guinea icho chakatadza kumwisa penalty yakapotswa nemutambi wavo Emilion Su, anova ndiye achiri kutungamira vamwisa vose kumakwikwi egore rino.
Oyo anga ari muongorori wenao ze mitambo tandazani zimbwa achitaura na Marvelous Mchanganyauye we Studio 7. Musakanganwe vatereri chirongwa chedu che Live Talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu mubato rinopikisa RCCC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri. Ndokusiya mina Gibbs Dube munao dze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.